vachitaura mukulaya nhasi masikati pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna kurume vamuhadhi vati vafara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo rezanupf vauya neuwandu hwavo kumusangano uyu asi vati hazvibatsiri kuti vanhu vangouya kumisangano yakadai vasina kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vamuhadhi vati zvakakosha kuti vanhu vavhote kuti vagokwanisa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vapinde pazvigaro zvakasiyana-siyana zvekumiririra vanhu vachigaro vezanupf mudunhu rebulawayo vajaulani svanda vati migwagwa yemuguta rebulawayo yaparara uye maindastiri akawanda hachashandi vakati bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekumutsurudza upfumi hwenyika vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota vafreedom mrechu vanova sachigaro wevechidiki mudunhu rebulawayo vaudza studio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota nekuti kusanyoresa kwavo kunogona kuita kuti matunhu emateveriland azove nevamiririri vashoma
tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota for instance tinorisa kuluza maseats hatinawo tine 12 kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokati odzoka kana ku9 tobva taane unfair representation munyika yese tirepresentana vanhu vashomashoma isi takawanda tiri kuzama by all means to mobilize them and give them awareness kuti vanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti kurejista kuvhota nekuvhota they are right
vablessing chebundo avo vakave nhengo yezanupf mushure mekuve mumwe wevanhu vakavamba bato remdc vati pane vamwe vanhu vakawanda vanovati mutengesi asi vati ivo vanopokana nazvo vati vakayambuka kuenda kubato rezanupf nekuti vakaona kuti bato iri rave negwara rakanaka rekuti nyika ibudirire
We can use this transversal, even when they are not our fight for women. We don't want to look at our way out. Our policies are more, and we tell you that we need a much to be stable politically. This is exactly what we were standing for in 1989. So I want to move on to another government this year. We have to support the new distance. So I cannot have to support both of them, but just one.
Dunhu rebulawayo rine matunhu madiki maviri kana kuti constituency achaitwa sarudzo dzeparamende anoti Nkulumane nePumula South uye mawadhi ekanzuru maviri ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.